musangano wanhasi ndewe organ hombe yemusangano inonzi National Executive. Wasangana kwema awa anokwana manomwe pati tichitarisa nenyaya yekuti musangano wakagadzirira sei sarudzo dziri kuuya. Musangano wareceiva maripoti kubva kumaprovinces nenyaya yestate of preparedness yepati, tikaona kuti takagadzirira zvikuru nyaya yesarudzo dziri kuuya. Taona zvakare kuti musangano waredi uye uchafudha macandidates mumaparliamentary constituencies ese ari 210 uye mumacouncil wards ese ari 1958. Pati zvakare yaadopta the campaign program yatichashandisa pacampaign iri kuuya. Ikanotawo zvakare kuti concern ruling yakapuwa nedare rekubhurwayo iyo yekuti zita rekuti MDCT rinogona kushandiswa neavo vakadzingwa musangano vanosanganisira Dr. Tokozani Kupe. National Executive yakatyamadzwa nekuti panenge pane zvematongerwo enyika zviri kupinda mumatare edu, nekuti nyaya yemafaction yanga yakutaurwa najaji haisiro nyanga iri pamberi pavo. Nyanga iri pamberi pavo inyaya yevanhu vakadzingwa mumusangano, asi vari kushandisa logo yepati, simbo yepati, brandi repati nemaimeji yepati zvisiri pamutemo, asi ivo vakadzingwa. Ndo nyaya yanga iri pamberi pajaji, asi jaji vanga vakutaura zvemafaction, hamene zvavangotaura zvemafaction zvisiri pamberi pavo. Ndo zvimwe zvenyaya zvaongororwa neexecutive, asi executive yazomwe zvaihaiwa. Chaapapo ndechekuti yanyaya Dr. Kupe nezanupf aridivi rimwe chete nevanhu vezimbabwe nemdct nealliance arichadi rimwe chete, asi yatinoziva ndechekuti nhoroondo inoratidza kuti vanhu vezimbabwe vagara vanongobudirira. Saka ipapa tinotarisira kuti vanhu vezimbabwe vachabudirira uye vachakunda.
Asi kava vatambonyoka vamwe vanogona kuti kaimi ndima akakwira kumatare aya kana apa mutongo wamusingafari nawo makuti mavara angu azarevhu.
Aiwa, hakusi kuti tikuti mavara edu azarevhu. Tine kodzero yekutaura iye rimbumbiri remutemo paany judgment, pane inonzi freedom of expression. Tiri kutaura, asi tekutaura kwatamboita mune imwe statement, tati isusu tine kodzero yekuenda kumatare epamberi, asi tiri kushandisa midzi dzese dziri political nedziri pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi.